States government.
Mangwanani akanakava tereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 Zvita 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi muchirongwa chanhasi. Mari yepama toll gates yawedzerwa nhasi zviri kunzi zvichapa kuti mitengo iwedzerwe zvakanyanya. Vanhu vemuPenalonga voedza kubatsira vanhu vakadhirikirwa nemugodhi paRedwing Mine. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora danho rehurumende rekuda kutorera vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mari dzinobhadharwa nevanhu kukwira mabhazi nemichovha uye mitengo yezvinhu zvakawanda munyika zviri kutarisirwa kukwira zvakanyanya nhasi sezvo mitero yekudarika pamatoll gates yakawedzerwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pavakaparura bhajeti yatanga kushanda. Zinara yazivisa kuti mitero yawedzerwa kubva pamadhora maviri pane mimwe migwagwa yakaita seHarare Beitbridge nePlumtree Mutare kusvika pamadhora mana ekuAmerica uye madhora matatu pane mimwe yose. Vanyuve vanoti vakawedzera mitero iyi sezvo hurumende isina kwekuwana mari yebhajeti uye yakatarisana nenzara gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati.
Kukwidzwa kwematoll gates idambudziko guru kuvafambi nekuti vemabhazi vachangoisawo mutengo uyu kwatiri kuti vange vachikavha maoperating cost avo, sezvo vakambogara vaimbisawo kuti matoll gates akangokwidzwa ivo vachakwidzawo mutengo wekukwira mabhazi kana kuti michovha. Sezvo zvatinoziva kuti mabhazi ndiwo mode of transport inoshandiswa nevanhu vakawanda muZimbabwe, zvichaomesera isu vafambi zvikuru, uye zvakare zvinhu zvakawanda zvichakwira kana tichitarisa kuti zvinhu zvakawanda zvinofamba nepamugwagwa zvigadzirwa zvingava zvekudya zvichienda kumamwe madhorobha nekumwe kumamisha.
Mazuva aperayo tainzwa muchichema nekuipa kwange kwakaita migwagwa. Izvi zvine zvazvinogona kushandura here izvi?
Nyaya huru iripo ndeyekuti migwagwa imwe yanga ichigadzirwa nemakambani akazvimirira yanga isina kunyatsosimba chaizvo chaizvo. Yanga ichingoti kana mvura yakanaya tara inokukurwa inoita makomba makomba migwagwa iyoyo kuti yanga ichipohwako macontractors yanga isina kusimba, ndo nyaya hombe yanga iripo. Uye zvakare pamatenda apa hapasi kunyatsoongororwa kunzi makambani aya ane zvinhu zvakakwana here kana kuti vanongoitawo zvokuhaya wongokiya kiya wagadzira mugwagwa zvo zvatongovharana zvakadaro daro. Kana chiongorora makambani mazhinji ari kugona kugadzira mugwagwa muZimbabwe hapfuure mairi, amwe yese aya ari kukundikana kugadzira mugwagwa. Kana tanga tichitwa inonzi transport monitoring, tanga tichitoona mugwagwa iri kunzi yakagadzirwa nemakambani emuZimbabwe, tichitoona kuti apapa wakatadza kugadzira mugwagwa mugwagwa yacho haiti nguva ndefu haiti gore inenge yaparara pese panone yamvura kana kuti mvura yasati yanaya imwe yacho inenge yakutochereka
imiwo sevafambi munenge muinewo zvamunoitawo here mukubatsiridza munyaya idzodzi idzi
sepassenger association of zimbabwe pese patingachifamba tine programu yatakatiita kuti yatanga ichishedza kuti transporting monitoring project tanga ichitarisawo zvemugwagwa kuti mugwagwa yacho yakamira sei uye zvakare chii chiri kuitika pamugwagwa ipapo kubvira pamugwagwa svika mota dzinofamba ipapo kuti mota dzine zvikwanisiro here zvakare ndoongoro yatakaita kuti makambani anga ari kupohwa matenda aya anga ari kukundikana kuita basa basa rinoonekera izvo zvakazvizoshoresawo hurumende panyaya yekugadzirwa kwemugwagwa nekuti makambani anga achitadza kudhirivha zvavanenge vakavimbisa
mutauriri wesangano rinomiririra vafambi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare mutungamiri wesangano revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamuel wadzai vari kuchema-chema kuti matanho akatorwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutoli ncuve ekuti vawane magwaro ekuti vanobhadhara mitero kana kuti VAT haana kumira zvakanaka mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata mukuru weVSET vasamuel wadzai
isusu seboka rinomirira vanhu vanoshanda muinformal sector tinochoropodza zvikuru danho ratorwa neministry of finance kuburukidza nezimura danho rekutora matanho ekuisa chirongwa chematax anokanganisa zvikuru mashandiro atinoita sevanhu vari muinformal economy tikatarisa notisi yavakapa iyo chairi kungoita chete kuomesa mashandiro edu isu sevanhu vari muinformal economy
asika hurumende iri kuda kuti mushande zviri pamutemo ndo zvairi kutaura kana kuti kuformalize
isusu tiri kuti nyaya yekuformalize maoperations kana kuti mashandiro evanhu vari muinformal economy haifanirwi kuitwa nenzira yekungonangana nekuda kutora mari kuvanhu vari kushanda vari muinformal economy formalization haisi nyaya yekungotora mari chete formalization inorevawo nyaya yokubatsira kukura kucreata pokushandira kuvanhu vari muinformal economy but mukatarisa notisi iyo inotisi iri kuda kungoomesera chete vanhu vari kushanda muinformal economy zvekunzi vanhu endai munoregister kuzimura kuti mukwanise kuwana maproducts inzira yekuomesera vanhu vagara vakatoomeserwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu saka tinozvishoropodza seboka reVSET
saka poitwa seva wadzai
tinoti isusu formalization ngainge iri inclusive ichiunza vanhu vose patable tichiona mabenefits ekuti kana taformalize toita sei mukatarisa mari dzavari kuda kutora imari dzakawanda chose but kuti tizive kuti dzichashandiswa seiwo kusumudzira mabhizimisi evanhu vari muinformal sector hazvina kujeka haisi kutaura notisi iyoyoyo
mutungamiri wesangano reVSET vasamuel wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti vanhu vari pasi pebumbiro remutemo munyika vane kodzero yekuratidzira murunyararo nekuungana vachiita zvematongerwo enyika izvi zvinotevera mashoko emapurisa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti vanoda kuratidzira vacharangwa zvakaipisisa sezvo vari kuvapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika United Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anotiwa hurumende haifanire kumbunyikidza kodzero iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Sangano la Zimbabwe Human Rights NGO Forum tunoramba tichiratidzira kushushikana kwedu nechinyorwa chakabva kumapurisa chiri kutaura nyaya nezvekuita nemademonstrations ari planned. Mapurisa vari kuti ari kuziva mademonstrations zvinhu zvinotenderwa nebumbiro redu remutemo neconstitution yedu. Nokudaro zvinhu zviya zviya zvinotikashamadza kana mapurisa kuita sekunge mademonstration asingatenderwi. Tine mutemo weMaintenance of Peace and Order Act and kazhinji vanoita mademonstrations vanotonyorerawo kumapurisa vachivaudza kuti vada kuita mademonstration, asi kazhinji tinoona mapurisa vachirambidza vanhu ivava kuita mademonstration iwawa.
Saka vaMandinde, munoti kumapurisa pamusoro penyaya iyi?
Chokwadi, isusangano tinoramba tichitaura kuti Zimbabwe is not a police state. Mapurisa cannot abrogate upon themselves that which they want. Ngavasiye vanhu vaite zvavanotenderwa kuti vaite nebumbiro remutemo, kwete kuti ivo vaone kwavaivo vari kutora kodzero dzevanhu, vachityora kodzero dzevanhu, vachiratidza vanhu kuita izvo zvavanotenderwa kuita nebumbiro remutemo.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vange vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vemuPenalonga nevamwe vanobatsira vachiri kuita chipatapata kuedza kusvika pane vanhu gumi nemumwe kana kudarika vakadhirikirwa nemugodhi paRedwing Mine. Mapurisa kumuzinda wavo muHarare vakaburitsa mashoko padandemutande reTwitter kuti vachiri vakamirira kunzwa kumapurisa ekumanikaland nezvakaitika. Studio 7 yakatumirawo mashoko nezuro kumuridzi wemugodhi uyu vaScott Sakupwanya, asi vange vasati vapindura. Mugodhi uyu wakambonzi neve Environmental Management Association umbomira kushandiswa nekuti injodzi kumushandi. Asi Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vaudza Studio 7 kuti mafambiro ari kuita zvinhu munyaya iyi haasiriwo anotarisirwa.
Pane vanhu vanonzi masponsors ndo vanopiwa vanobhadhara mari yekuti vamaine maconcession anga ari under Redwing Mine. Saka masponsors aya havasi maminers, mapoliticians vanoshandisa makadhi avo epolitics kuti vawane access kumigodhi. Ndo chirwere chapararira nyika yese yeZimbabwe kuti munhu wese ane political connection akuzviita muzvina mugodhi. Zvinova ndo zvaitika paRedwing Mine. Saka vari kutora makorokoza vachivadzikisa pasi kunoshanda mashafts, asi vanhu ivavo vanenge vasiri trained kuti vashande underground. Saka kana vapasi ipapo sometimes mashafti acho anenge asina kusimba, ende iko zvino izvi tiri kuona kuti yanguva yekunaya kwemvura, saka ivhu rinenge rakatenheka pasi apapa. Ndo saka paine dambudziko rakadaro seratiwira paRedwing Mine.
Saka vaMagu, takatarisa nyaya iyi tiri kuona kuti inoramba ichiitika gore negore, vanhu vachifa. Hapana chingaitwawo here kuti hurumende ivone zvokuita pamusoro pezviri kuramba zvichiitika izvi, sezvo nguva yacho yareba vanhu vazhinji vachifa? Hapana chingaitwa here chekumanikidza hurumende kuti ivone zvokuita nenyaya iyi?
Hurumende haisi kuteerera marecommendations ari kuitwa nana EMA, madepartments akawanda egovernment akakondema zviri kuitika paRedwing Mine. Asi nekuti vanhu vari political vari kumaina ipapo vari kunzi masponsors ivavo, hakuna anogona kuvamisa. Kunyange pachekereswa vanhu vakawanda vangadarike zana kubva gore rakapera, vanhu ivavo vanoramba vari free, havasungwi. Ndoda muzikoreti
vaMaguhu, Ngati tangei neku pinda mumugodi kuneta mushandi. Kana apinda mumugodi, ava mumawoko mani. Hurumende inebasa na yere, mushandi hui wake anebasa na yere. Chichi netika kufapa nguva iye wa magu.
Ma makurukoza kana wadzikiswa pasa hapa ni mapoliticians. Panoitika tsao na siya itika kupenda longa. Hurumende haisiri kunyata kuita ni moyo wese kutiva ponese vanu wanige vatsikili wa mgodi momo. Ivi ni kubuditsa mabodies acho. Ende varidzive nyaya acho vanobva vashield kwa vanobva vapeta maoko avaoneki. So this is an opportunity yekuti hurumende iratidze kuti ine hanya nevanhu. Vanofanira kudeploy ma resources ne material equipment yekuti vanokwanisa kubuditswa vari vapenyu, vabuditswa vari vapenyu. Kwete kuti varambe vachimwita ma press statements nekuita basa racho vanhu vanenge vari pa ground vacho vanenge vasina equipment kunyange vana scout sakupwanya ndio opportunity yekuratidza kuti ane moyo moyo wemunhu wekuti kana anzwa kuti paitika dambudziko kuburikidza nema ma operations avo beta brands nekuti they are part of this thing vanofanira kunge vari on the ground vachibatsira kuti vanhu vavane ruyamo.
Avo vange vari mukuru we Center for Natural Resources Governance vafara imaguvu vange vari parunare kwa mtare ne Studio 7. Mumashoko atatambirawo kubva kugurukota rezvezvicherwa vasoda jemu vakati nezuro vano vakaburitsa vakaburitsa raiti chikwata chevanobatsira kubva kuMetal on Gold ne Redwin Mine. Nevashandi vekuofisi yebazi ravo kuManicaland vakaswera vachiedza kuburitsa vakarwirwa ava asi vanoti pachiri pakanyorova pasi zvakanyanya zvakaita kuti basa iri rizombomiswa. Vati basa iri richarenderera mberi mangwanani anhasi vachitarisa kuti kutsemuka kuri kuita ivhu rakakomberedza kunenge kuchivabvumira here. Kuzino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hurisei pa studio hapo. Inini ndarwadziwa nababa vangu vachitaura vakomichi. Havazivi zvavanotaura. Vanotaura kuti triple C haina kubatana, haina kubatana pakai paisina kubatana. Ivo ndo vari kutokonzeresa, vauda kutokonzeresa. Triple C akatobatana. Ende kana vakataura zvavanotaura nezve triple C hatisi kuzoisiya. Chamisa muofisi gore rino.
Ndinodawo kuti nditaure nezva vamoki komisha. Vari kutaura kuti maopposition haana kubatana. Tinotendera pane iya vakamboungana vachiita political exercise dialogue. Chii chakabuda panyaya iyi? Iye zvino maerechenzi akapera. Vane vhoti yavakawana. Opposition yatiotitaura. Kune opposition CCC. Ndiyo opposition. Vese vamwe ava vanhu vanotsvaka mari. Ngavatisiye tichini. Tichitungamirirwa nevanhu vari serious nezvokuda kubatsira vanhu. Vana mugeni komiti, please. Zivai chukutaka mari, asi musaitaka nomutumwa.
Amukasi vana mukoma jhunga vandimiri navamwirisa. Nomubvunzo wangu kuti izvo zvatiri kunzwa zvichinzisa darkness wateni. Ishaisa ma dates of election, ma new dates of election. Kana papinda masadaki troika elders. Ndizvo here kana kuti dzinongovavo nyusi hatisi kutomboziva pakamira nyika. Nokuti kuno kustudio tinonzwa muchingotaura zvisingataurwi izvo zvatosangana nazvo kufacebook nekumatwitter. Ndizvo here zviri kuitika izvi? Kana ndichidawo rubatsiro noruzivo.
Mazimbabwe ndimurambi zvakare paJoburg. Zvinoita pamasaraure zvokuti timu vanhu vamboratidzira izvozvo icho vanofanira kutsigirwa because zvanondobva iri kunyatso kutobaka vavongoti vanhu vabhadhare zvikoro ipapo kubhadhara zvikoro zvokuita sei. nyika yedu dzakane usununguka dzina usununguka munyika muno kuno kudzoni kwatiri kuno havambobhadhari zvikora havambobhadhari zvikora vanongoita chete zvino Zimbabwe unonzi bhadhara mari chichi aiwa unatomboratidzira akatosimba chaizvo nhunhano dzechikoro aberi kutombobatana kana kutoti vana veda havaendi kuchikoro kana kuchabhadharwa ndozvinongodiwa mai muzimbabwe macho ei sometimes hazina kubatana manje ndozvinonetsa
muzvare manyara hapana chimahara tengai ropa kwete kuti anzi ngavauye neropa mahara vanhu hakuna zvinhu zvakadaro udzai vanhu kuti uyai anenge auya neropa rakati tomupawo mari yakati because iye kana akazorwara anowana upi kutangira achienda kuchipatara kunorapwa kwete zvekungoda kungosvina munhu maropa mahara muchinyepa futi kuti ndikushaira nzvimbo dzekuvakira zvikoro muhurumende imomo unoshayiwa nzvimbo dzekuvakira zvikoro kuna ana nzvimbo dzakawanda vana chiyangu vane mapurazi 10 vane mapurazi akawandisa hobhohobhu mastenzi mazininda emastenzi arimo mumataundi asina kuvakwa nevakuru vehurumende motaurakanzi muri kushayiwa nzvimbo dzekuvakira zvikoro muchichine mushoo munofunza kuti munhu kabusa mombe zvakarubva kumamisha kumashungu kwaarikuva kutonga nyika zvichanai
Pastudio 7, makadii. Nokuti vana vangwenya kune kupera ndokusatafuridza. Chavurai ndeidi yeZimbabwe makaro. Mukatarisa hondo yeshanduko haisi yakabudirira kana tine vanhu vanokara. MDC yakaparadzwa naJaji Mondo wanoda kumakaro. Achinobatana nezvanopeisa kutsvaka mari. Iye zvino izvi tipusi ichavura wafunga chavangu. Vana veZimbabwe tiritambura vanhu vatina chavangu ava nana Mondowa ndo vanhu vanotiurayira vatengesa vanotiurayira nyika ndofunga vana baba vedu nemaedo situdzi panguva yaigogoyaigoo ndio sunguko vatengesa vakanga vachitorerwa matanho vatengesi vaiurawa nemwezi vati vatengesi vaiurawa ava sesemuoni kwataitotiaaaaitotiusina chavangu zvinope zvikamwa chavangu asi munhu wechikusibhaiaanokuda kukara
komichi usabuda uchitaura zvina basa mukukustudio 7 ndimi makauraya musangano imi vana komishina ndimi makauraya mdc imi vana komishina nausungule nana tendai biti nana jacob mapfuma nana hwende ndimi makauraya musangano muri vatengesi ndimi makauraya musangano ndosaka zvinhu zvakamira zvazvazvakada zvine zvino munotengeka imi munotongwa nemari ndimi makauraya musangano nanhasi zvendimurizvemukurura musangano vana bita vatengesa vana hwenda vatengesa kuti hatimuzive rekuti muri vatengesa ndimi vatengesa munotengwa nezanopiramura musangano asi musangano wakasimba oko takabvara kare takamuona kuti ndimi vatengesi imomo ndimi zvemukasongati zvakatengesa musangano kuti musangano ngosandira mberi saka vana vezimbabwe svinurai vatengesa vatovaziva vatengesa vana hwenda vatengesa vana ndaubita vatengesa vana vasvinoba vatengesa wayamira pamberi pevanhu muchikanyataura havana vateri zvamunotaura kuti vanozviziva kuti muri vatengesa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Sierra Leone yopomera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaErnest Bai Koroma mhosva yekuda kupidigura hurumende nedzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaishanda nemamwe mauto aida kupidigura hurumende musi wa26 mbudzi gore rakapera gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaAntony Blinken vari kuenda kumiddle east svondo rino nepfenyuro yeReuters inoti vaBlinken vari kutarisirwa kusimuka nemusi wechina vaBlinken vari kutarisirwawo kuenda kuTurkey uye vachanzi vachanoitawo nhaurirano neIsrael nechikwata cheHamas kuti munyika iyi mukwanise kupiwa vanhu chikafu nemishonga zviri kunetsa kuita pari zvino nekuda kwehondo iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa mashoko anotaridza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nehurumende yeSudan
pasi rose rakakanganiswa zvakanyanya nedenda recovid-19 iro rakatora upenyu hwevanhu vangada kusvika mamiriyoni manomwe vakadaro amai Lois Pearce vanove mutevedzeri wemunyore anoona nezvinoitika pasi rose mubazi rezveutano nemagariro akanaka evanhu muAmerica kana kuti Global Affairs at the US Department of Health and Human Services vachipa humbowo mudare reparamende. Vakati inguva chete pasi rose risati ratarisana nerimwe dambudziko mune zveutano. Senzira yekusimbisa kuchengetedzwa kweutano pasi rose kubva kuzvimhinga mupinyi izvi, America iri kuzvipira kushandidzana nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Mushandira pamwe unoshanda neWHO wakakosha kuchengetedza utano pasi rose neugaro hwakanaka, vakadaro amai Pes. Vakati WHO yagara iri mberi padambudziko rese mune zveutano rinobata pasi rino kwemakore makumi manomwe nemashanu adarika kudzivirira, kupedza pamwe nekurapa zvimwe zvezvirwere zvepasi rino zvakaipisisa. Pari zvino WHO iri kurwisana nematambudziko akaipisisa ane chitsama kusanganisira muGaza neUkraine, vakadaro amai Pes. Zvisinei, denda reCovid-19 rakaratidza pachena magwanza makuru mumamiriro enyaya dzeutano mupasi rose kusanganisira kuWHO. Vakawedzera vachidaro amai Pes. Vakati kuti paumbwe hwaro hweutano hwakanaka pasi rose, America iri kushanda nevamwe vayo kuti pave nekugoveranwa kwemashoko kuri pachena uye kunokasika kufamba uye kuwandudzwa kwemashanduro eWHO mukukwanisa kuongorora zvingada kukanganisa utano pamwe nekunhadzurudza mashandiro pasi rose. Vakati tiri kuwandudza kukosha kwezvinangwa zveAmerica zvagara zviripo zvekusimbisa dunhu nekuderedza njodzi inokonzerwa neutachiwana hunongonyuka. Vakati mukugumisira takatarisa pakuwana nzira dzisingagumi dzekuparadza nadzo matambudziko ematenda pamwe nekuwarayirwa. Amai Pes vakati America yaive imwe yenyika makumi mashanu nepfumbamwe dzakatanga kusaina chibvumirano chekuumba World Health Organization. Vakati kubva ipapo tiri chidimbu chebudiriro dzayo dzakawanda, panguva imwe chete tasunda sangano iri kuti rive nani mumakore makumi manomwe nemashanu adarika. America vakadaro yakazvipira kutambira nhaka iyi nekuchengetedza pasi rose kubva kuzvimhinga mupinyi zvichazotevera munyaya dzeutano.
Mashoko ayo anotaridza pamire hurumende yeAmerica. Tapiwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Haimbova mumhanyi mumitambo yemaOlympics yevakaremara Oscar Pistorius ari kutarisirwa kuburitswa muusungwa nhasi. Pistorius ari mujere kumucheto kweguta rePretoria muSouth Africa. Mumhanyi uyu akapedza makore gumi nerimwe chete ari mujere mushure mekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp. Pistorius anzi anofanira kuenda kune vanhu vanomudzidzisa kudzora hasha uye kumbunyikidza madzimai kusvika muna 2029 panopera chirango chake chaakatemerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, titarise zvange zviri munhau dzanhasi. Mari yematolgets yawedzerwa nhasi zviri kunzi zvichapa kuti mitengo iwedzerwe zvakanyanya munyika. Vanhu vemuPenalonga vaedza kubatsira vanhu vakadhirikirwa nemugodhi paRed Wing Mine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana manheru pamuchapiwa dzimwe nhau neStudio 7. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.